Maonero angu ndiye kuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kwetingati World War 3 ya. Tochitawo, I think, inyaya yavatambi yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika, vaida kuita chimwe chinhu chinorishamisirei. Vachigadzirira kuitwa futi maelections ari kuuya. Asi ndiwo chinhu chinenge chichatipinza mawere. Nekuti vanotungamira Iran vate vaya havasi kumira vachada kurevenge kwakaita general wavo ende hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wamamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana idzi. Africa pane chainga atyire here pane kunetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict. Ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nekuti mukaona zviri kuitika muSomalia, atingati ndo epicenter yeinsurgence or yatonti violent extremism pachirungu. Munoona kuti vanhu vari imomo kune matop actors. Anoita iyo Iran, anoita naSaudi Arabia neAmerica iri imo imomo. Saka makakatana ari kuitwa kuIran neAmerica aya achava nechekuita muAfrica. Nekuti kwagara kune vanhu vanofonza atinoti materrorist group kana maviolent extremist group vanaiyo Shabab. Mukatarisa atinoti Swahili Coast, Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yeMozambique kuri kuputika nenyaya iyoyo yekuti kune vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaiti atoti violent extremism. Kweze mukazotarisa even kwana North East Nigeria, ziriko munoona hand yana Iran, mozoona maamericans arikoko through macivil intervention even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi, Africa inosara yakamira zvakanaka.